This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7, nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America urimu Washington DC.
Le is Studio 7, umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemugovera ndira 23, 2016. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 13860 ne 15460 kHz pa shortwave. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri munhau dzedu dzanhasi.
Tichagara pasi ise madokta, tichagara pasi nemamembers edu, vana mukoti vachagarawo pasi, toita joint position yatichaburitsa mazuva mashomari kutevera.
Vana chiremba navana mukoti vanoti vakasapihwa mari dzavo dzebhonasi mukupera kwemwedzi uno vachakanda zvakare mapadza pasi.
Tikaredza mombe idzodzo zvipane nzara, tauraya upfumi hwenyika, tauraya mararamiro enyika, nzara ichawedzera munyika, munhu zvoramba zvichiwedzera kuparara.
Vebato rinopikisa rePeople's Democratic Party vanoti hurumende ngaigadzirise zvinhu munyaya dzechikafu chemombe kukundikana izvi yosiya hayo basa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano ravana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association rinoti harisi kufara zvachose nemashoko anonzi akataurwa negurukota rezvevashandi amai Priska Mupfumira ekuti nyaya yemabhonasi haina kunyanya kukosha. Sangano ravana chiremba iri rinoti rinogona kukanda mapadza pasi musi wa31 ndira kana pasina mari dzebhonasi dzapiwa vashandi vehurumende. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutungamiri wesangano iri Mukuzeya nyaya iyi, tabata mutungamiri wesangano iri, Dr. Fortune Nyamande.
Parizvino hakuna vatori vataura nesu, asi tinongoti posiyoni yatakapa ndiyoyo, tichagara pasi mumazuva mashoma ari kuteera tozoona kuti tingafambisei kana pachinge pasina any engagement or zvine musoro zvinenge zvataurwa kubva kune employer wedu.
Kana muchiti muchagara pasi ndiana chiremba nana mukota?
Hongu, tichagara pasi ise madokta, tichagara pasi nemamembers edu, vana mukoti vachagarawo pasi, toita joint position yatichaburitsa mazuva mashomari kutevera.
Ko, mashoko akataurwa kane gurukota rezvevashandi rehurumende ekuti hurumende pari zvino inenge isina mari?
Aya mashoko tingati haana maturo, tiexpecte zvinhu zvakadaro zvinobva kugurukota rehurumende. Zvinoratidza kuti munhu akataura mashoko yayo haasi fiti kuti ange achive gurukota rinomirira vashandi, kuti ungatanzi vashandi havadi, ungatanzi mabhonasi haisi right. President chaivo vakataura kuti mabhonasi kumacivil servants vemuZimbabwe yava entitlement, saka isi tinoramba tiri guided nezvakataurwa naPresident kuti vakataura chatipa mabhonasi edu.
Mutungamiri wesangano reZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Fortune Nyamande vari parunare muHarare. Muhurukuro yedu yatinoita nemugovera wega wega nevari kumaruwa, nhasi tiri kubhinga kumatebeland north, uko vamwe vagari vanoti vave kutengesa zvipfuyo zvavo nemari iri pasi pasi kuti vaone kurarama. Mukuzeya mamiriro akaita zvinhu mubhinga, tabata mumwe mugari wenzvimbo iyi vaRanger Dube.
Kuno mvura haisi kunaya, vanhu vari kufa nenzara, vanhu vari kutochinjisa mombe nekuti sini bhajeti.
Chibage chavanenge vachida kutsvaga ichi?
Kune vamwe vemabhizinesi meni vaitengesa zvinhu zvavo nechibage.
Ko, kana uine mbudzi?
Kana une mbudzi dzotorera kuti unowana 2 gallons, handi 10 kg equivalent to 2 gallons.
Ko, icho chibage chakuita mari pabhagidhi?
vanga $59 vamwe vari kutengesa ne8 zvebudget.
Asi chiri kuwanikwa here kana kuti unotofamba kuti uchiwane?
Parizvino hakusina.
Saka munonochitenga kupi?
Ndinga kuLusulu.
Ko, pane mamwewo masangano here anobatsira ari kumbouyawo kunzvimbo yenyu?
Hakuna chinhu chinako.
Saka varingopa vakwegura chete nenherera?
Parizvino vasati vatanga kuvapa pandii yematendere vane makore akawanda vari kuwana chibagiriei nekumari $30 after 3 months.
Ndiri kunzwa mwana ari kuchema chema. Mune vana vangani?
Ndine mwana one.
Mumwe mugari wekuBhinga vaRanger Dube vari parunare kuBhinga kwakare. Zvichakadaro, mutauriri webato rinopikisa rePeople's Democratic Party vaJacob Mafume vanoti hurumende kuburikidza nebazi rinoona nezvekurima inofanira kutsvagira varimi chikafu chemombe kukundikana kuita izvi yosiya hayo basa. Tabata vaMafume tikavabvunza kuti kusanaya kwemvura kunganzi here ihurumende inenge yazvikonzeresa.
Nezvidziwa kuti hurumende haisiriyo inobudisa zuva, haisiriyo inonyidza zuva, asi ndiyo inoita kuti tigare zvakanaka munyika. Ndoo vane basa kana vachipinda pavoting vanenge vachivhotera vachiti ivo tinogadzirisa nyika. Saka ndoo basa ravo rokuchengetedza vanhu neupfumi hwenyika. Hurumende isingakwanisi kuita izvozvo inofanirwa kurizaina kana kupa.
Saka padambudziko remombe dziri kufa apa poitwa sei?
Padambudziko remombe ngapaitwe National Stock Feed Program, mombe dzipuwe chikafu semafuirwo anoita vanhu padrought relief. Upfumi hwenyika ruzhinji ruri mumombe. Vanhu havasi kushandisa mabhenji makore uno. Vanhu vazhinji vekumusha uko upfumi hwavo hwese vakaita mumombe. Tikarega mombe idzodzo dzichifa nenzara, tauraya upfumi hwenyika, tauraya mararamiro enyika. Nzara ichawedzera munyika, zvinhu zvoramba zvichiwedzera kuparara. Saka tinofanirwa kutobuda neprogramu yekuti tinge tichibetsera mombe nemvura nechikafu.
Mutauriri webato rinopikisa rePeople's Democratic Party vaJacob Mafume vari parunare muHarare.
Doro tadira bazita faza bari bazita faza kana ma ancestors, yeah. Waya waya.
Inini ndinoitwa Shintoman aka Romeo Anthony the Dance of Fada. Makaterra Studio 7.
Waya waya. Muza waya waya.
Yasvika nguva yekuti tichimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwevanhukadzi kana kuti Women's Forum chatinopakurirwa nemugovera wega wega naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro naamai Chipo Maposa avo vanobva ivo kwaChikato kuShurugwi. Amai Maposa vachange vachititaurira kuti vari kurarama sei munharaunda yavo panguva apo mvura iri kunzi iyo haisi kunaya uye zvinhu zvakaoma. Tinokuchingamidzai nemufaro amai Maposa pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Ini ndoitwa Chipo Maposa, tiri kuShurugwi, Chikato.
Kwakamira sei ikoko kuShurugwi? Muri kuzvikwanisa sei semadzimai kurarama zuva nezuva?
Ini ndingati kurarama kwandiri kuita ndine huku dzemazai, asi huku dzemazai idzodzo ndine machongwe, saka ndinodzichochonyesa ndichitengesa zvoukwana. Uyezve ndine dzechibhoi dzandochengeta ndichidziti kana dzakangochochonyewa ndobva ndaita zvoukwana futi zvondotengesa. Ndomararamiro andoita kuno kuShurugwi.
Kwakamira sei panyaya yegoho? Tinonzwa vazhinji vari kuchema nzara kunharaunda dzakasiyana-siyana. Ikoko kuShurugwi kwakamira sei pari zvino?
Kusurugu kwakatooma nekuti mvura chai haisi kutonaya. Uyezve vanhu tinotoita zvekutotenga chikafu chatinorya kuti tirarame. Mari yachona kuti tiwane zvakatooma kuti iwane mari yachona. Votoshaya nemhuri. Mudzimu vanhu vanombovata nenzara.
Mhuri yenyu yakakura sei? Uyezve mungati munoda mari yakawanda sei mwedzi wega wega?
Ini mhuri yangu ndine vangu ndine vana vatatu. Kwozoita ndine vana vazukuru nherera. Dzakashaidzwa namai dzandogara nadzo. Ndine vaviri. Saka vese ifaishi. Kwozoita baba. Kwozoita ini. Tese tiri 7. Ndikamwana ane bhinazi ndinorarama.
Asi muri kuiwana here?
Tirizonyatokwana haikwani nekuti huku dzandinochengeta dzinenge dzichida futi chikafu chekuti dziri kuti dzigokandira. Saka zvinenge zvakatongooma unongoti izvozvo ukabikawo makuseni wotongoziva kuti oswera makadaro mozodla manheru.
Vana nevazukuru vari kuenda kuzvikoro here uye pari zvino makakwanisa here kubhadhara mari dzekuti vaende kuchikoro?
Ndine musikana umwe akaenda kuchikoro akapedza hake fomu 6 akabuda ne10 subject but kuti achiwana basa racho manje basa hakuna akambonyora interview kuchipatara kune sini anyora kuda nobva apasa but kuti uzoziva kuti chii chakazoitika ipapo handa kuzoziva kuti chii chakaitika mwana akazotiwo oenda kunoti ndakalasa line nokunosvika vamwe vakamudzwa akati iwe hauti siripo pane vakatobhadhara mari yekudzisa saka sara kuhasi siripo saka izvo zvakangogara pamba haana chaari kukwanisa kuita.
Chiwiro yenyu ndeyei semadzimai ari munharaunda imomo kuti upenyu hwenyu huwanikwe huchipundutsika?
Chiwiro yedu ndeyekuti dai tatangowanawo maprojekti ekuti tiitevo tikwanise kuraramisa mhuri nekuti kana usina projekti yaunoita kuti uwane dhora chairo zvinenge zvakatooma.
Pane zvimwe zvamunoita here semadzimai vemunharaunda imwe chete kubatsirana kuti kana mumwe achinge ashayawo chekudya munogona kupindira kana zvakadaro? Pane zviri kuitika here munharaunda yenyu?
Munharaunda medu kunongotea umwe neumwe azvionera mumba make ndizvozvo. Ukangoenda woti tindipo upfu chaihwo anenge kungokudza nyange anahwo anokukudza kuti handina iye anahwo.
Sei zviri kudaro? Nekuti tinoona kuti muchinyakare chedu vanhu vaibatsirana. Sei zvaakudaro mazuva ano?
Nekuti anoziva kuti kana ndikamupa munhu watoona kuti azokwanisa kuhudzosera haakwanisi. Saka iye anenge achitowana chipimo chake chaakatenga kuti ndikafika tenda chakati chichondisvisawo pakati.
Imi pane zvamungataura here kushingisawo mamwe madzimai ane matambudziko amakatarisana nawe iwaya?
Ini zvangu ndinongotaura kuti dai madzimai ari kushaya dai vangokwanisawo kuzvishandira nemaoko avo vakwanisawo kuita magadheni kunenge kune mvura. Zvino kwatiri kuno kumvura chaiye hakuna. Iyezvi patinochera mvura yekumwa chaiye totochegwa kuti ukachera mugomo miri pazuva zvakwana.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Chipo Maposa vekwachikato kuShurugwi kunge manga muinesu. Pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Zvakanakai.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye Vhiki Rega Rega ndiri muWashington.
Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu, Our Lives.
Ndine kutambirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuudzirai chirongwa ichi ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi taita rombo rakanaka rekuwana hurukuro namukoma Pepu Kaizvemhare vanonyanyozivikanwa neremadonhurirwa rekuti Baba Tenzin, murume ari kurova nyambo ari paJubek Up kana kuti paJoni. Baba Tenzin vanonyanyozivikanwa nekanyambo kavo Kuripwa Kugara, ako kakaita mbiri zvikuru pamadandemutande nepadzina rembozha. Tinogamuchirai nemufaro pastudio 7 mukoma Zvemhare Baba Tenzin.
Ndatenda hangu, ndatenda zvinyabwiro.
Ndiani anonzi Baba Tenzin Kuripwa Kugara?
Baba Tenzin Kuripwa Kugara izita rechokwadi rokuti Baba Tenzin. Ndiri Baba Tenzin mwanangu anonzi Tenzin. Asi ndinonzi Pepu Kaizvemhare ndozita rekuzvagwa naro.
Vazhinji vanokucherechedzai kana kukuyeukai nenyaya yenyu yekuripwa kugara. Chii chakaita kuti mufunge nezvekamutambo ika kana nyambo iyoyo?
Ndinoziva uchipinda muSouth Africa chokutanga kunzi wababa chidzo basa rinotanga naro kuva garden boy. Then from being a garden boy, murungu wangu ndobva aona potential in me kuti pamaselection yavanhu vake ndobva ndisa pane imwe hotel yandakasevenza inonzi Centurion Forever Resort iri muPretoria. ndou banda gara ipapo inini semunhu angabva kumba ndisina hope yekuti ndichandosenza basa rakanaka chikoro chiripo zvose zviri pasi hope nandava hopeless nekuti handina pana kambosenza kana muZimbabwe macho saka ndaingoziva kuti kungofambawo chingoita magame hoo akapa wakatengesa tengesa ichi ukaita ichi saka kuzenge ndaa kusevenza under that hotel ndakaona singuri wise ndaangotora kakafoni 6140 inokia ndobva ndaita kaklipi kamwe ndichifanirwa kusendera tsano wandaiti aone zvandinoita pabasa bhoza airamba pandamudzandorekwa kugara so ndakamupa then ndobva ndafogeta semunhu anongosati semunhu wenyambo ndaitomusendera dziri nyambo ndokuzopararira chakadaro iye pakazongoenda akapa ndobva akangama ini ndobva ndaita 4 years ndisingazvizivi kuzozviona 2013 kuti kavhidhiyo kaikaita virus paindaneti
kouyawo kamwe kaari kupisa mazuva ano kamakaita kekutenda muimbi Wingi D pamusoro pekambo kake disappear urongwa hwenyu na Wingi D wanga wakamira sei
ai Wingi D hai kana iye initori surprise kwaari Wingi D ndandakamuzva kubva kudzari nainge waikumafonifoni saka pandakazonzwa disappeaka zvakabva zvalinga nedvd ndakabudisa iko zvinizvi ndikaona kuti what is needed nemunhu kuti arare mpanyika kuti asakomplaina kana kuti usava neenemy semukadzi wako uinai mumba kuti asava enemy kumupa chokudya then maproblems anobva apera anobva agara panzvimbo one saka ndakamubika kuti Wingi D wakapenga because zvechokwadi maproblems disappear kana uchinge uchidya uchiguta zvokuti hatina chitakataurira chokuti kuti iye Wingi D indori shoko kwaariwo kutonzwa kuti kadisappear kanetu but neniwo ndakatofara nekuti ndakaona kuti zvechokwadi pakudya nokunwa chete munhu achikona zvaanoda paright time maproblems ese disappear
koiwo mai panotambira sei nyambo dzenyu idzi nekuwadzana kwamunee muchizoita nevanhu
in the beginning zvaita sekuti it was a shock to us aitozviyamba achitoita kusoda naso but pane one day pandaifamba naye muchaundi chefemili indaizizani zvandada kuita kuti aone zviitika kuti I can control myself from the public ndobva ndafamba naye mutown pretoria ka mutim capital city of south zimbabwe inova pretoria yacho saka pakazotakakuita mafrends pamatenseni mafoto ozii panopinda vakasiyana vakomana vasikana madhara chembere vese akatozoshayiwa time neni akaona smiling faces kuvanhu vanga vakatasana neni pakatita mari yanga tiyatasiri bhozi ndatiore madhishka then nawo munhu vanopawo sando dzako vachimpawo kana 100 rand kana 50 rand ipapo ndeti yakateteka mari ka100 rand kokufamba akazoona taudzwa kati ka600 akauti two supporters kana chimudano ndowachiando ainira kumeka shure kwandiri kuinda ndinosangana navo navanhu zvakanaka so it's a seminal comedian ndizvino vana vangu
zvamungasiyira vana vezimbabwe vakateerera pano inonguva
ndinokutenda chaizvo ende pamazimbabweni ese ndinokutenda zvisingambobviri ende makandisumudza kubva mumufudze mandanga ndiri I never knew kuti that funny video yaizoita worldwide as it is mazimbabwe yaisakuaccepta ndinofonerwa navanhu vakawanda from Saudi Arabia, Australia, USA, UK vachisumudzira basa rangu sandamweta choga choga chirikuendeka ndinokutenda mazimbabweni nekundiona makandiita izvoti zvamuda ndiite ndinoita kuti tose tive nekuseka nokusununguka pamwe chete
ndichimbovaroveraika kamwe chete panyambo dzenyu kuti vateereri vasari vachityoka mbabvu nako
aiwa kuvateererika ndo pandotaura kuti aiwa ka ndokatamara vanhu vachitaura kuti pemiti 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 ndaya ndotaura kuti aiwa pemiti is nothing kana mwari akuisa panyika god is your pemiti indakabva munyika pawanti border jumping ndikapinda muno musouth africa ndobva ndapinda ndapinda ndabude ndasete kuti umwe munhu akuya nebwesera kuti pai o pemiti why do I need permit for I've long permitted myself to be a permit kuna kuZimbabwe vasinori idea yekuya kuSouth Africa kana kuUK inditori bho saka ndiri kuti abai wangabudi
aiva vateereri tasvika kumagumo echirongwa chedu uye tinokutendai baba vaTencent mukoma zvemhare nekuwana nguva yekutaura nesu pachirongwa chedu upenyu hwedu ndokudzoserai mumaoko aBlessing Zulu ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC
zvongo yedu yapera regai timbotarisa musoro inawo zvakare vana chiremba navana mukoti vanoti vakasapiwa mari dzavo dzemabhonasi vari kuzokanda mapadza pasi zvakare mukupera kwemwedzi uno vebato rinopikisa repeople's democratic party vanoti hurumende kuburikidza nebazi rezvekurima inofanira kugadzirisa zvinhu munyaya dzechikafu chemombe kukundikana izvi yosiya hayo basa tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinoimba kuti muchange minesu zvakare mangwana anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri tokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzechirungu